This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musuwe svondo zvita 13 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voishona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vashandi vehurumende vochema-chema nerekuti havazivi kuti mari dzekutendwa kana dzemabonus vanodziwana riini. Bato reMDCT rinoti danho rarakatora rekumanikidza hurumende kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vaburitswe muhotera mavari kugara rakashanda sezvo hurumende ichinzi yawana imba. Vashandi vehurumende avakavimbiswa mari dzekutendwa kana kuti mabonus vanoti vaive kushushikana nekusaziva kuti mari idzi dzinowanikwa riini. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikudza zviri kuitika munyika. Vashandi vehurumende ava vakavimbiswa mari dzekutendwa kana kuti mabonus vanoti vave kushushikana nekusaziva kuti mari idzi dzinowanikwa riini. Izvi zvinonzi zvakazoita kuti sangano rinomirira vashandi ava reApex Council rinyorere kugurukota rezvevashandi amai Priska Mpfumira, asi zvinonzi hapana matano avati vatora pamusoro penyaya iyi. Mauto nemapurisa avo vaifungidzirwa kuti ndo vaifanirwa kutanga kuwaniswa mari idzi mwedzi wapera vanonzi vanga vasati vawanawo mari idzi kusvika pari nhasi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sevashandi vanofanirwa kusangoita zvokunyora matsamba chete.
Hapana chatiri kuziva. Chatinenge ziva ndechekuti ZANUPF nekongresi kuVictoria Falls kuti mabonus emasivhu sevhenzi anowanikwa riini. Takatambonzwa kuti masivhu sevhenzi anotanga kuwana haana kuwana. Hatina chatiri kuziva, asi netarisiro yekuti tichawana nepamusana po ndozvakataurwa navamugabe vanowanzowa mutungamiri wenyika. Ende zvatogara tichitaura isu hatina basa kuti mari yanongwa musiyedzi yabva kuna Satani nayo yabva kunani. Tirikonzeke kutida kuti mabhonasi abhadharwe vanhu vakwanise kutengerawo mhuri nekubhadhara vana masuti sevashandi vanenge vakashandira nyika gore rese ra2015.
Tinonzwawo kuti sangano renyu reApex Council rakanyorawo tsamba yenyunyuto richidawo kuti muziviswa kuti munowana rinhii mari idzodzo. Pane zvati zvapindurwa here?
Tiri pane chekuti zvinosungurudza chekuti APEX Council inofanira kunge iri mhuka inotyisa inonzi pachindevere zvinyamazana iya yekuti pachabuda pakonapo vanhu vese vanotiza. Asi tangorelegetwa kuti akunyora tsamba zvinongotikwa nemunhu anenge atorerwa matimata ake kuchipingizi anongonyorewo tsamba kukanzira achinyunyuta kana kunyorera minista tsamba achiti handa atorerwa matimata angu saka naaura ndipe henyu ndinovigayo huku dzangu. Zvo zviripo ndozvakuitwa neApEX Council kuti vanyatsomire pachena vachitaura zvinhu vatimire somutambamweno vachidhipenda position yekuti tiri vashandi. Hapana, kwaangoita vapedzera tangovanhu vanongonyora tsamba kuti tidhimande misangano tidhimande dialogue negovernment. Zvese izvozvo hazvichi zvekuti zvinhu zvacho inopedzera yatongove dhirama zvayo ndibva razvipa ari kungoita vakachingotamba nenyaya pasina zvaari kuita.
Saka matanhu apa hamuchatora sevashandi vehurumende?
Isiye zvino tiri kuconference yedu yegore sevarayiridzi ndodavira kuti pane patitakurukura nyaya iyoyi nepamusana pekuti hatingaita vashandi vanonzi nyarara zvako ndichakubayira huku nekuti hatichazivi kuti ndichabayirwa huku here kana kuti ndichabayirwa dhongi.
Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare neStudio 7. Bato reMDCT rinoti danho rarakatora rekumanikidza hurumende kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vaburitswe muhotera mavari kugara rakashanda sezvo pave nemashoko ekuti hurumende yawana imba yekuti vamupoko vaende. Bepanauri News Day rinoti hurumende yakazowanira vamupoko imba inoita mamiriyoni mana emadhora kuti vachibva muhotera yeRainbow Towers yavanga vachigara. Asi mutauriri weMDCT vaobet gutu vanoti mari iri kunzi yakatengwa nayo imba iyi imari yakawandisa zvikuru inokwanisa kutobatsira vakawanda.
Ini zvira tinofara kuti presha yakakapa kuhurumende nekuti komukuru uyu zvinoda kungogara muhotera nenguva isingaperi kusvika amini kozvinorevei idzo dzimba dzehurumende dziriko dzakatekeshera harari ino yose. Saka tinofara nezvo kuti presha yakakapa kuhurumende yeZANUPF nekuti vamupoko vatsvagirwe imba yokugara ipresha yatinga kuti muchirungu yaita iyo bee fruit. Tisharamba tichiita presha kwete panyaya yavamupoko chete kwete aiwa, asi panyaya dzose dzatinoona dzinorerekera pazvido zvavanhu kuti hatidi kuti hurumende ingoshandisa mari zvisina mwero. Pari zvino tichadakuramba tichipresa nezvenyaya zvekutevedzeri wachipisha vanova ivo honorable chinomona tinowa zvekare kuti nanhasi vachirogara muhotera idzo dzimba dzehurumende dziripo.
Asi kava gutu, makatarisa mutengo wemba iri kunzi yawanirwa vamupoko $4 million kana iri yechokwadi, hamuone kuti zvakare imari yakawandisa here?
Ndo zvatinogara tichitaura kuti hurumende yeZANU haina hanya nekutambura kwavanawo Zimbabwe nekuti mukatoropodza apa munotoona imi kuti $4 million iyi inokwanisa kutembura dzimba dzinokwana shuvire nekuti muno muguta reHarare imba inoita $500,000 inenge iri imba inotyisa inowanikwa iko kunonzi kumanodheri kabako zvokuti kana zvinzi imba yaita $4 million iyo hurumende isina kana mari zvayo yekubhadhara mapei avashandi vehurumende, mabhonasi avashandi vehurumende, kutenga mishonga muzvipatara, kugadzirisa migwagwa yedu yakaondomoka nemapoto nekuti kutenga magetsi anoita munyika, zvinongoreva kuti hurumende iyi mapriorities ayo ndeyekuti haina hanya navanhu.
Mutauriri weMDCT vaobet gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Vanorarama nekuita mabasa ekutengesa mumigwagwa vanoti nekuda kwematambudziko avari kusangana navo mukuita basa ravo pamwe nekuoma kwezvinhu munyaya dzehupfumi, bhizimusi ravo rakadzikira panguva ino yekugadzirira zororo rekisimusi. Tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira vanotengesa ava reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai.
Tinovakurukotedza nekuramba vakashinga pavakaita vachishandira mhuri dzavo, vachishandira even kubatsira kuti ikonomi irambe yakamira. Asi tinozviziva kuti vanhu vari kumhanyiswa vachipunikidzwa nehurumende yekubudikidza nevakanzuro avo. Asi ndoda kuvatenda kuti masoja emhuri, masoja edumbu ngavarambe vachishanda vakadero. Pazorora apa tinongovashuvira rombo rokuti vaende kumhuri dzavo, kumisha dzavo, vandopembera nevamwe kushanda kwakanaka kwavakaita. Chiro zvazvo zvinhu zvanga zvakaoma.
Muchiri kusangana nematambudziko here ekutandaniswa munzvimbo dzamunoshandira?
Mazuva anoda kundokwana kuita 18 days zvinhu zvekumhanyisa kuti mazinde anokurohwa nokutorora zvinhu zvatoera zvinhu zvinongoendera mberi. Asi isusu tatiri kuda kundotenda ndechekuti veZimbabwe Human Rights Commission vakatibatavo isuse Vendors Initiative for Social Economic Transformation. Tinovatavo tiziekuti titaure tionesane kuti zvii zvingaitwa kuti tiniiko nekuti inyaya yemavhaileshen emahuman rights ari kuitika. Saka chirongwa ichi chatanga, tinotarisira kuti pakutaita gore hatiwani vanhu vane vachitimhanyisa tichida kurudzira mhuri dzedu. Tiri kusangana nematambudziko aya hazvi tiripo zvirikuitika. Kune vachiri kutorera mari dzedu, kune vachiri kusungwa nezvimwe zvakaipa zvakawanda zviri kuitika nemapurisa ekanzuro.
Asi imi makatedzerawo here kurudzira yekanzuro yekuti musatengesere munzvimbo dzisingabvumidzwi?
Ndakuti mhuri dzedu dzinoda kuraramaka. Zvinoti vakangoti pasina pamwe pakanaka pavanenge vatipa tinenge tichienda kupi. Saka urudziro tinoibvuma, asi kana pasina pamwe pekuti tiinge, haina zvainoreva patinotoda kurarama semavhenda.
Tinonzwawo kuti makasangana neZimbabwe Human Rights Commission. Zvii zvamaikurukura?
Taikurukura isusu tichivaratidza, tichivaonesa sevatungamiri vemavhenda kuti tine matambudziko atinawo akawanda tichisangana nawo, anosanganisira kuti hatisina mhosva kutorwa zvinhu zvedu nezvimwe zvakadaro. Iye chinangwa chavo ndechovainvestigeti sezvo riro basa ravo rokuona kuti pane maine rights akavhaiolatwa here, pane vanhu vakatorerwa zvinhu zvavo zvisiri pamurao here. Saka takaita miting yanga yakanaka chose nesekretariati yekuZimbabwe Human Rights Commission. Dto nderekungoti tiri kuda kuonesana kuti chii chatingaita kuti tigadze nyaya pasina kuvhaiolata mahuman rights evanhu sezviri kuitika nguva inei.
Vanga vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai, vari muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yechirongwa cheNational Youth Service. Tiri kuita hurukuro nevakambotungamira bazi irori reNational Youth Service vaRizin waFavarova avo vave kugara kuAustralia pari zvino. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 vaFavarova.
Tinotenda chaizvo, Blessing.
VaFavarova, tichienderera mberi nehurukuro yedu, mungati nezvese zvakaitika nezvinhu zviri kutaurwa nevanhu pamusoro pechirongwa ichochi, mungati here muri kudemba kuti sei makapinda muchirongwa ichi?
Zvekutaura kwandaita, Blessing, ndinotarisa mativi ese. Ini ndinotarisa chirongwa ichi ndichitarisa, ndakafananidza nenyika dzimwe dzandataura, ndichitarisa micherechedzo yakanaka yandinoziva yakabva muchirongwa ichi. Yaenda pedzisa kutaura imwe yacho pamusoro payo, ndichitarisawo zvinoshoreka zvakaitika nechirongwa ichi. Ndochizotarisa kuti dai chinonzirwadza ndichocho chekuti unenge wakaita makore akawanda uchiti regai ndiedze kubatsira nyika, wochizonzwa svika panzvimbo yokuti wava kuwanda. Ndakaita imwe nyaya munomu muAustralia yevanhu vakashandisa chirongwa ichi. Vamwe vakasvika pakuti personally ini ndakauraya vanhu, vamwe vakasvika pakuunza vanhu vanga vatori nemapepa ekunana ICC kuti takuita macharges. Zvakaitika zvese izvozvo, matare akaitika kunoko.
Chii chaizvo chaiitika?
Dzanga dziri politics, vachizama kuti usvibe zita vati uyu wakadai wakaita zvakati, uyu wakadai wakaita zvakati. Saka takasangana nazvo tikapfuura nemazviri kuti saka kwakunzi National Service yoenda kuHague, wonzi ndiwo wakuenda wokunaika, tochitora mukana iwoyo kuti aiwa ngatichitsanangurai zvakaitika. Saka zvino izvozvo ukazvitarisa, ndakanga ndiri kuchikoro kuyunivhesiti imwe munomu, vakanyorwa vanhu vaiunganidzana vachinyora maemeri achiita makambeini kuti munhu ngaadzingwe zvokuti vakashamisika kuti hakoyo unonzi adzingwe wakaita sei, saka unopfuura neizvozvo. Saka zvakandiita kuti ndizoti no, unokwanisa kuita zvinhu zviviri pakadai apa, wohwanda woti handina kunge ndichishanda ko, handina kunge ndichidini, mari kunyepa, wohwanda uchiti hasi chirongwa chasvina, kana kuti unoedza kutsanangura zvatiri kuita izvozvi panapa kuti ukawana mukana kana neredhiyo yenyu kana nechi, wotsanangura kuti izvi ndo zvakanga zvichiitika. Kutsanangura kwatinoita hatisi kutsanangura kuti titi musandipa mhosva, aiwa tiri kutsanangura kuti vanhu vakukwanisa kuchiona, nokuti zvese zvavari kuita izvi vakazvionawo mumapepa nawo. Vamwe vanongoverenga kune vanhu vakaurawa, kune vanhu vakarohwa, kune vanhu vakadai, woita asha. Saka unenge wakuchitora mukana iwoyo woti aiwa pane kuti uhwande uti ndakazomboenderei uko.
Zvii zvakakufadzai apa?
Ini ndakashanda ndine pfungwa dzakachena, ndine chinangwa chakanaka, ndichida kuti zvisvike pakati kuvana ava vatinawo vasina mhosva yavangapomerwa, vari kuzvisenzera mabasa avo anodada nezvavakadzidza, vosvibiswa vese here? Ngava kune vaviri vatatu vanonzwa nezvavakasvikoita mumabhesi kana kumisha yavo yavaigara, unozvitarisa kuti aiwa, ngatichitsanangura kuitira kuti kana vanhu votarisa judgment dzavo vanoita vachiti asi havasi vese vaidaro, kana kuti asi chirongwa ichi kana chikaitwa chakadai chakadai tinogona kusvika pamberi pakati. Saka handingati ndinodemba kuti ndakanga ndazviitirei, ndinotodada kuti aiwa, inguva yatakakwanisa kushanda nemayouth edu tikasangana nezvatakasangana nazvo zvinobudirisa nyika, tikasangana nezvatakasangana nazvo zvinonetsa, zvinodzosera vanhu kumashure. Tichitaura kudaro izvozvo, vangava nepassout parade vari kutrena variko, vakatanga nelo iyi vakandaitaura navo iko zvinoizvi.
Muri kuti pane vamwe vaakudzidziswa zvakare, pane zvachinja here?
Handisi kuona zvinyuwani zvakanyanyodzidzwa. Approach dzacho dzokupindira kwevanhu dzichiripo, ndo zvatinenge tiri aiwa, kana mati ngatitange ngatichidzidzai zvapatakasvika from 2001 kusvika 2006 pakambomiswa chirongwa ii, tochidzidzazve toti ya phase 2 hatichadi zvakati, hatichadi zvakati, kuti tichiita zviri nani maybe tozoita phase 3 tichiwedzera kusvika tanyatsogona.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Reason Wafarova nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo, blessing.
Manga makateerera kubva kune vaimbotungamira chirongwa chenational youth service vaReason Wafarova, avo vave kugara kuAustralia pari zvino. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru vechidiki. Zvango yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. MDCT inoti kumanikidza kwayakaita hurumende kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vaburitswe muhotera mavari kugara kwakashanda sezvo hurumende yave kunzi yavavanira imba. Vashandi vehurumende avakavimbiswa mari dzekutendwa kana kuti mabonus vanoti vave kushushikana nekusaziva kuti mari idzi dzinowanikwa riini. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Mavelas Muhlanganya uye.